Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hey ino misoro yenhau dzedu dzanhasi chishanu gumi guru 19, 2018. Vanorwira kodzero dzevanhu pamwe nevezvematongerwo enyika nhasi vaparadzana nemumwe airwira kodzero dzevanhu vaWellington Zindove avo vakashaya mushure mekurwara nechirwere chegomarara. Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, inonyorera International Labour Organization ichinyunyuta nekutyorwa kwekodzero dzevashandi kuri kuitwa nemapurisa muZimbabwe. Mishonga yonetsa kuwana munyika izvo zvavakuisa utano hwevarwere panjodzi huru. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzekuZimbabwe dzinoita musangano muWashington DC. Dynamos yosangana netriangle ukuwo Capes United ichisangana neHarare City mumakwikwi echibuku Super Cup semifinals. Muchirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kubuda kucommission iri kutsvaka zvakaitika musi wa1 yamavhuvhu mumigwagwa yemuHarare zvakasiya vanhu vafa mushure mekupfurwa nemasoja. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne 9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.